If we really want to go forward in life, a pasina mwemuna anobona kuti misa at the moment. Kunze kwedu. Every contribution ya orbitator today, kana hizo zvizvi wakarara ka muka right now. Kana wakarara usina chekuita ka muka uende kune vamwe vanhu vane zvavari kuita. Unomira mira uripo. Uone zvavari kuita izvozvo. Kana uchikwanisa kutovabatsira zvavari kuita izvozvo mahara ka. Enda unovabatsira utovakumira kuti gentlemen ndimuri kuita mari mimi. Do you want me to just assist you? Can I just hold somewhere ningo pusha or ningo itawo something because handina zvandiri kuita. Because kana usina zvauri kuita ka hapatomborina mukana wekuti pane zvimwe zvinhu zvakanaka zvichabuda. But tsvaga zvekutoita, do whatever you can zviri ipapo, batana nevanhu vari kuenda kumberi ivavo even for free. Uye unyatsoonawo kuti for you to be able to build your own house ka, it's easier to help someone ari kutovaka yake uri kuzvinzwisisa. It's easier kuti ungoenda unobatsirawo munhu ari kuvaka imba yake, wobva wangomubatsirawo munhu uyoya. At the end of the day ka, iwo unotozotanga kutoziva kuti imba inovakwa sei. Instead yekuti ungogara pasi utanga kucomplaina kuti ini ndakaroyiwa ndakazoitwa sei. Because zvese izvozvo we were lied to. Hakuna. Pane zvinhu zvatakakura tichiita isusu. Life yakarara mwana nababa vedu isusu ka. Ukaona tichingoramba tichitsimbidzira kuda kuraramawo isusu life iyoyo ka, tirikutotadza. Because life iyoyo yakatopfuura. Zvavaitaura zvekutouya negona, uya nedivisi, uya nechii, it was because vakanga vaine kunzwisisa kushoma. Right now every person wandakakura ini ndichitoudzwa kuti apa pakabva vaya apa vane divisi vanokaona zvinhu zvavo zvinoita straight ini kuti vane mushonga ndakutonzwisisa wai vanhu ivavo zvinhu zvavo zvaiita because ndakaita ongororo netsvakiridzo ndikanoongorora kuti no ivava isusu pataiita zvekutotamba zveduka vaigona vachitoita winter prow. Unoona vachitodhila nemadhumene vachitoudzwa kuti iyi ndo nguva yekudyara ezvinoiziya nguva yekuita sesei vachitsanangurirwa zvese izvozvo. Simba rese rekuti tiprosper riri mumaoko medu. Hakuna mumwe munhu anotitonga kunze kwaMwari. Hakuna chimwe chinhu chinotistopa. Musazondiudza kuti hanzi even bhaibheri rakatiti mbavha nevaroyi. Ehe, izvozvo. Asi inini kwandiri ndinobelieva kuti the only person who can stop me from going kwandoda kuenda is God himself. And maonero andinozviita ini ndiMwari vakandisa panyika pano ka havasi kuda kuzondimisa, vari kuda kuti ndiende. Saka kwamuri ikoko gentlemen vanondifollowa, handei mberi. Let's not look at zvekunzi varoyi izvi. Point yechitumu, ngatikoshesei utano hwedu, ngatikoshesei hama neshamwari dzedu dzichiri nhenyu. Kana iwo wakatotadza kushanyira munhu iye achirwara ka, ndo zvinofanira kukurakidza kuti kurufu kwake usaende. Noti kuti takagumukirana kana kuti chibhozi, ukaenda uri kutonopa vamwe vanhu leba vainetseka nemunhu iye achirwara, ndo vauri kuenda uchinoti vakupe chikafu, uzvinzwisisa. Saka musaende kumarufu kwamusina kukokwa muchingonowandisa muchinoita 350 tichitadza kucreata generational wealth kuti inini nhasi ndikafa panapa ndobva ndatonzi ndafa nepfuma yangu yese. Because pamunouya muri 350 toda kukurayirai mombe mbiri kuti mese mukwane. Mamboya kuzoitei in the first place? Handinozviona. So kagurupu kataenda nako kurwere kevanhu 1320 ndoka gurupu kataifanira kuenda nako kurufu ikako tiri 1320. Zvamunoona mumamuvhi evarungu zvaizvo pachivigwa munhu vanhu vakapfeka masutu vari kuma20 vari kuma30 vari kuma60 ndo zvatiri kutarisira kuti zviitike parufu. Musangoenda kwamusina kukokwa kana musina kucontributa strike paurwere hwemunhu. Zviri kutokurakidzai contribution yatiri kutaura isusu haisi yemari because mari dzinowanikwa zvakasiyana. Tiri kutaura zvekunge uripo uchiti madya here vamukuru, uchivasimudza vachida kuenda kutoileti uchiita sei sei. Icontribution iyoyo ndo vanhu vati kutarisira kunhamo ivavo, mozvinzwisisa. Ende chekugumisira extra kusandaenda even kumichato, musauye makawandisa kumichato kwedu kuya kuya. Tiri kukuonai muchato uyauya uchiita inini. Pane vanhu vandakaona pandakachata, it was my first time to see them. Ndichipedza kuchata ka, that was my last time to see them. Saka muchato uyauya zvinezvi, muchato wemuzimbabwe munomu $6,000 unenge uchitonzi haukwani. Mario Ishoma. Tinogona kushandisa $6,000 pamuchato. Kobva kwauya vanhu vekuti muchato uchipera unogona kusara watione $20,000. Wotowana pekutangira. Kwete kuti munotora vanhu hobo vanongoya kuzokomplaina kuti kosulo haisi kunaka. It's not correct. Ende nini ndichazvirwisa zvinhu izvozvo. Kana uchitondifollowa utozoziva kuti ndicharamba ndichirwisa nyaya iyoyo kusvika kumafunerals kwedu ka taakunoviga vanhu tiri vashoma shoma. Thank you very much guys. Mwari wakuitirei zvakanaka imimi nehama dzenyu kwamuri.